Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 18 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vechidiki voshambadzira mabasa avo emaoko pasi pechirongwa cheManicaland Youth Expo kwaMutare.
Amai Joyce Mujuru vodaidzwa kuchitungwiza nemugovera nevechidiki mubato ravo kuti vatsanangure chibvumirano chavakaita nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai.
Vezvematongerwo enyika votatsurana zvichitevera kusawirirana muparamende pabhiri rekomisheni yerunyararo nekugarisana zvakanaka.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vechidiki vemudunhu reManicaland vanoti vari kufara zvakanyanya nemukana wavari kuwana wekushambadzira mabasa avo emaoko pasi peManicaland Youth Expo iyo yave nemakore akati kuti ichiitwa kwaMutare. Mutoro wedu wenhau Lloyda Moyo anotipa nyaya inotevera.
MaNicaland Youth Expo inopa mukana vechidiki vose vemudunhu iri kuti vabudise pachena matarenda avo emabasa akasiyana-siyana anosanganisira zvivezwa, zvisonwa, zvirimwa nezvimwe zvakadaro kuti vawane vatengi nekuzvisimudzira muupenyu. Murimi wemabhanana kuHonde Valley kunyanga vakindidziwire vanoti kuuya kwavo kuno kwaMutare kunovapa mukana wekuti vashambadzire zvirimwa zvavo kuvatengi uye kuwanawo dzimwe njere mukurima, dzimwe mbesa dzinowanisa pundutso.
Yai kutibatsira panhau yokuti izvozvi tiri kuona macustomers ada kuti zama kuti simudzirawo kutenga mabhanana vapa nesari paiyo bhanana racho vada kudya kuita chikafu. Ndiyo nyaya hombe yatiri kuona yatibatsira stere.
Mugari wekumansilinda kuchipinge vachiita basa rekuweridha simbi vachigadzira zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvigayo, mapadza nezvimwewo vaFilimon Stole. Avo vane workshop inozivikanwa nerekuti Bakara kuchipinge vanoti vanoda rubatsiro rwenzvimbo yokushandira yakasununguka uye mari yekutenga zvimwe zvekuti vanyatsoita mabasa avo neunyanzvi.
Handisati ndaona mukana wekubatsirwa kutanga kupinda muExpo. Asi kuti ndingada kubatsirwa ngemishina nemari nemeti nekuti ndidi ndishandise. Nenzvimbo yeyouth yekwedu Mount Cylinder Chipinge. Tibatsirwewo nenzvimbo yekuti iti workshop mayouth tishande zvine simba tisupplywe metiri yatinonga tichida.
Muzvare Sheli Ngomu vabvawo kwacheche kuti vazoratidza zvinhu zvavo zvekusona. Muzvare Ngomo vanoti kuuya kwavo kuno kuYouth Expo kunovabatsira kuti vadzidze zvakawanda.
Unoo zvevamwe ndopaona unoti apa ndofanira kugadzisa pandofanira kudai ndezvekurejista makambani zvekutaurwa zvirejistai makambani tatisikazvizivi. Nekuti tauya kuno kuti akuchitaurwa zirejistai makambani itawo mainsurance policies sematela munoitawo ma$7 ma$6 emari dzemunodi dzamunokwanisa ndozvatinonyanya kubatsirikana nazvo nekutongoonawo zvimwe zvinoitawo vana vevamwe zvakatongosiyana-siyana zvatisikaitiwo isusu.
VaBernard Matongo vanoti vabva kuManica Bridge uye vachiita zvekuumba mhuka pamwe nekuveza zvakasiyana-siyana. VaMatongo vanoti vanoda kukwenenzvera mabasa avo sezvo vachisanganawo nenyanzvi uye nevana chipanga mazano. Mukomana wechidiki Tatenda Mudariki anoti Expo iyi inosimudzira vanhu vakaita saiye.
Vanhu vari kufara zvikuru chaizvo vachiona mastovhe datinogadzira aya. Zvatiri kuita iyi ndiyo yatinotiwo Zim Asset. Tinogadzira from scratch kutanga kuti 1 uyezve vanhu vazhinji vari kuzviona tichigadzira mastovhe aya vari kufara chaizvo. Takambobatsirwa nedhona reEnvironment Africa rikatibatsira nemari yaratipa rekugadzira mamwe mastovhe kuti tipe vanhu. Nekuti nyaya inenge iripo ndeyekuti mastovhe edu atinogadzira anoshanda nemasodhasi. Hatidi kuti vanhu vateme miti dzemusango vachishandisa kupisa kuti vaone kubika asi kuti masawdust ndo vatinofanira kushandisa emiti dzedu dzatinorimwa
mumashoko awe kuvhura chiitiko chanhasi gurukota rinomirira dunhu remanikaland muzvare mandichimene vakurudzira vechidiki ava pamberi pegurukota revechidiki vapatrick zhiwawo kuti vashandire maitiro avo mumabasa avo sezvo riri bhizinesi rakazvimirira vazhiwawo vakurudzirawo vechidiki kuramba vakashinga kudzimara vasvika pavanotarisira vechidiki vangangosvika zana nemakumi mashanu vange vachishambadza zvinhu zvavo zvichienzaniswa nezana negumi vakapinda muchirongwa ichi gore rapera chirongwa chemanikaland youth expo chinopera mangwana ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
kanzuro yeHarare yabatana nesangano reUnited Nations Population Fund pamwe nereInternational Labour Organization mukuvaka kirinika mumusha weHopley Farm pamwe nenzvimbo ichashandiswa nevechidiki mukusimudzira upenyu hwavo. Urongwa hwekuvaka uhwu hwaumba mabasa kuvagari vemunzvimbo iyi vanodarika zana nemakumi mashanu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vekuHopley vati chirongwa ichi chiri kushandura upenyu hwavo. Vechidiki vemunzvimbo yeHopley pamwe nemadzimai echidiki ndivo vari kuvaka zvivakwa zvitsvaizvi vachibhadharwa mari. Mugari wemuHopley muzvare Rumbidzai Gwanzura vanoti vanofara zvikuru sezvo pamusoro pekuwana basa pari zvino vakawana zvidzidzo zveplumbing izvo zvichavabetsera mukuwana raramo.
Ai project ndinofara kwazvikuru kuti yatibatsira takuwana chekuita hatichaswere tichifamba maraini. Uyezve hatishashuwe chokupfeka nechekudya ndakutogonawo kureya dren kuisawo mapaipi kugadzirawo system ndinoita plumbing ndinofara because izvezvi ndakutokwanisa kutoleyawo mapaipi kucherawo dren kuisawo system mapani kuita sei zvinhu zvakandibatsira zvikuru kwazvo.
Izvi zvatsigirwawo nakuda kwashejosaka uyo atiwo pamusoro pemikana yemabasa utano hwavo huchange hwachengetedzeka sezvo vanenge vava nekirinika munharaunda yavo.
Ini ndiri kufara nechirongwa chatakaonzerwa kuHopley chekuti tida kuvaka kliniki yedu necenter yedu ichatibatsira kuti tichange takurapirwa padhuze tisingarapirwe kure plus takaonawo mabasa. Ini ndiri single lady handina murume and handanondibatsira mukurarama kwangu but ndakazoonawo basa ndakuitawo zvekuvaka zvakanaka.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa munyaya dzekurwisa HIV muUNFPA amai Deg Mahanish vanoti vechidiki vazhinji kunzvimbo dzakadai seHopley vanga vasisina tarisiro yeupenyu sezvo kusina mabasa. Amai Hanish vanoti vakaona zvichibatsira kuti pamusoro pekupa vagari veHopley kirinika neyouth center vavapewo mikana yekushanda sezvo munyika mabasa asiri kuwanikwa.
By linking the infrastructure with the approach that goes beyond
takabatanidza kuvakwa kwechipatara nekuwanisa vagari chouviri pamwe nekuti vadzidziswe mabasa emaoko kuti vave neramangwana rakajeka. Vechidiki vazhinji vanga vasisina tariro kana kuziva zvekuita, havana mabasa kana zvekuita muupenyu. Vamwe vanokwanisa kukunda asi vamwewo vanoda rubatsiro kuti vabude muurombo zvinova zvakatisunda seUNFPA kuti tibatsire muHopley muno.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reInternational Labour Organization vaOut of Us Chinomwe vanoti ILO inobatsira muzvirongwa zvinosimidzira misha inogara veruzhinji.
ILO tinopinda muzvirongwa zvakadai kuti tikwanise kuvandudza upenyu hwemacommunities zvikuru sei macommunities ane vechidiki vakawanda kana madzimai vanenge vasina mabasa.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kuwana rubatsiro kumasangano akazvimiririra kuri kurerutsa mitoro yekanzuro. Dr. Chonzi vanotiwo vafadzwa zvikuru kuti pamusoro pekirinika iri kuvakwa iyi pachange paine nzvimbo yekuti vechidiki vadzidzirewo mabasa emaoko pamwe neimba yekuverengera.
Sezvakaita Hopley inei nzvimbo ichine zvakawanda zvinhu vanotengeswa fodya kunoitwa zvakawanda vanhu tinoda kubvisa vana muzvinhu zvinenge zvinozovanetsa kumberi. Saka tiri kuti kana vachinge vabva kuzvikoro vanowana zvekuita. Pa youth center ipapo panenge paine library, panenge paine computer room, panenge paine zvekudzidzira zvekusona nezvekubika. Vamwe vacho kana vakutobika vanenge vakuuyawo muchipatara vachipa varwere vachivabika vachivatengesa. Saka munhu wese anenge aine chekuita uyezve anenge achikwanisa kuwanawo chekurarama nacho.
Vanhu vakazvigarisa kunzvimbo yeHopley panguva dzehondo yeminda, asi ruzhinji rwevanhu rwakazopinda muHopley mushure mekupasirwa dzimba nehurumende pasi pechirongwa cheOperation Murambatsvina. Nzvimbo yaina zvipatara, migwagwa uye nemvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vechidiki mubato reNational People's Party mudunhu reHarare vanoti vakakoka vakafanobata chigaro chemutungamiri webato ravo amai Joyce Mujuru kuti vange vachitaura pamusangano wavachaita nemugovera mumusha wechitungwiza. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muboka revechidiki mudunhu reHarare vaShon Hamandishe vanoti amai Mujuru vanotarisirwa kutsanangura pamusoro pechibvumirano chekushanda pamwe chete chavakanyorerana nemutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai. VaHamandishe vanoti amai Mujuru vachatorawo zvakare mukana uyu kukurudzira vanhu zvikuru vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Vanoti musangano uyu uchaitirwa panhandare yemacheke muSt Mary's kubva nenguva dzegumi mangwanani. Mapurisa anonzi akaziviswawo zvakare. Ngatinzwei hurukuro yataita navaHamandishe.
Tiri kutarisira kuti president vedu vachatsanangura vagari vemuchitungwiza pamusoro pedhokumendi ravakasaina pamwe chete navaMorgan Tsvangirai rememorandum of understanding. Vachazivisa vanhu pozisheni yedu isu semusangano kuti tiripo pahurukuro dzecoalition and hatisi kudzokera kumasure. Tiri kutokurudzira kuti vana veZimbabwe tibatane besides our political affiliations. Iko zvino nguva yatava yaakuda kuti tese tibatane tiite chirwirangwe kuti tidzise mhuka inonzi ZANUPF.
Asiwo imi sevechidiki munoona sei zvibvumirano zviri kunyorwa izvi?
Isu sevechidiki our position mubato reNational People's Party tiri kutsigira zvakanyanyisa kuti vatungamiri vedu vakuru vabatane nokuda kwokuti tine nguva duku yekuti tidzidze zvimwe zvinhu zvakawanda kubva kwavari. Nekuti tikacherechedza kuti Dr. Mujuru vanga vari muZANUPF vaTsvangirai vari kuopposition nguva yapfuura yose iyoyo vachirwisa, vane experience yavainayo Dr. Mujuru yatinofanira kuti tidzidze kubva kwavari. VaTsvangirai zvakare vane experience yavainayo. Tikaisi kutokurudzira kuti vatungamiri vedu vakabatana vakataura with one voice, isu sevechidiki zvinotibatsira kuti experience yavainayo iyoyo tikaitora tikatanga kuimplementawo isusu. Tinzi tichiri isu tine dzinotemwa dzichibuda ropa zvinogona kutibatsira kuti tigova vatungamiri vakanaka.
Tinomboona vemapato ezvematongerwo enyika muchiita dambudziko rekuita misangano muchizomiswa nemapurisa. Imi makagadzirisana here nemapurisa pamusangano?
Hongu, musangano watiri kutaura nezvawo waifanira kunge wakaitwa svondo rapfuura, then ndokubva tadziviswa namapurisa tichinzi kune gamba raivigwa. Saka isu semusangano takarespekta izvozvo ndokubva tapuwa zuva remugovera. Saka musangano uri kupfuurira mberi.
Avanga vari munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki mubato reNPP mudunhu reHarare vaShon Hamandishe vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyu revanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare repamusoro-soro reUnited Nations ratonga kuti Pakistan isaurai muto wekuIndia uyo akawanikwa aine mhosva yekusora pamwe nekuita zveugandanga. dare re International Court of Justice rabvumirana nasi kuti Kulbhushan Jadhav afanirwe kuurayiwa kusvika panzwikwa zvichabuda munyaya yakakwidzwa neIndia ichipomera Pakistan mhosva yekutyora kodzero dzaJadhav nekumurambidza kuve nemagweta paakasungwa gore rapera.
Mutungamiri weBrazil vaMichel Temer varamba mashoko aburitswa nerimwe bepanhau ekuti vakabvumidza kubhadharwa kwemumwe aiva nhengo yedare reparamende ari muusungwa sevhara muromo panyaya yehuori iri kuferefetwa.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vashoropodza kuumbwa kwekomiti ichaongorora kudyidzana kwechikwata chaivatsvagira rutsigiro musarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rapera neRussia, vachiti uku ndiko kupomwa uroyi kwemunhu wezvematongerwo enyika kwemhando yepamusorosoro kusati kwamboonekwa munhoroondo yeAmerica.
Dare reparamende ratanga kuzeya bhiri remutemo weNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Bhiri remutemo uyu rakanangana nekupodza maronda nekuregererana panyaya yegukura hundi nedzimwe mhirishonga dzezvematongerwo enyika dzakaitika munyika. Asi pave kutopera makore mana kubva pakatambirwa bumbiro idzva pasina chabuda, kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti zvose zvinoda kuitwa pabhiri iri zvipetwe mumakore gumi. Izvo zvinoreva kuti mutemo uyu waifanira kunge wavapo muna 2015. Pave kuitawo kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzedare reparamende dzezanupf nedzemdc inotungamirwa navamogen tsvangirai.
Nyaya dziri kunetsa dzinonzi dzinosanganisira kuripa vakaponderwa kana kukuwadzirwa hama uye nyaya yekuti vari kupomerwa mhosva voregererwa sei. Vakawanda mubato reZANU-PF vari kuda kuti nyaya yegukura hundi isazeyiwe sezvo kuri kuvhura mavanga anga apora. Asi veMDC vanoti nyaya dzose dzinofanira kuzeyiwa padare, vanhu vopiwa mukana wekutaura zvavanofunga nezvavanoda. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezvekupodzwa kwemaronda vaPelekezela Mpoko ndo vari kutungamira chirongwa chekuti mutemo uyu udzikwe.
Vamupoko vakaudza dare reparamende nezuro pavakatura bhiri iri kuti pane kusanzwisisa pane zvinoda kuitwa, asi vakati zvichazojeka mune ramangwana. Mukuzeya nyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF uye varisachigaro wekomiti yezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamwe nenhengo yeMDCT inomirira Bulawayo East mudare reparamende muzvare Tabita Kumalo. Totanga kunzwa kubva kuna muzvare Kumalo.
National Peace and Reconciliation tinoida Honorable Ziyambi nemhaka yokuti tine vanhu vakazara mumapit toilet ama dzedu. Vamwe vakapinzwa mumamaini vakapfiramo, vamwe vakachererwa makuva musango. Endi pachivanhu chedu zvakakosha kuti mutumbi yavo tonoifugunyura yonovigwa patsva. Kumashonaland tombonzwa kwafugunyura zvitunha zvehondo tanovaviga zvakanaka tazodini. Muno mumatebhelini ndikangodaro chete rajere.
Pindai tinzwe Honorable Ziyambi.
Dambudziko rataita nderekuti tine vamwe vekunze vasinganzwisise kuti hondo dzedu dzemuno dzakapera nekutaurirana. Pakasainiranwa, ini pandiri panapa ndine baba veshamwari yangu vainzi vaSimunyu. Ndaivava padhuze pabhedhi panext park 1982 tiri kuchikoro. Vakaurawa kumusengezi nemadistance. 1980 takaita negotiated settlement. Taita izvozvo ndobva kwaitwa policy of reconciliation. Kana makudzokera kumashure, you are now revisiting the agreement and opening it up. There is a huge debate between justice and peace.
Saka izvi zvakureva kuti inini muri kuramba this commission nemhaka yokuti hamusi kuda kupodza zvironda zvegukura hundi. Agreement settlement yamuri kutaura iyi ndeyakaive ZANU nezapo. Handiti ka ipapa hamuna kutaura nyaya yokuti masurvivors egukura hundi mwadii. president venyika vakataura kuti it was a moment of madness. Surely kana ati iye it was a moment of madness. Madness iye aiwa bazi America ndi president. Pamama achitaura ndandaka nyarara wani. Honorable aiwa musadaro honorable.
Honorable ziyambirai vapedzise.
President Robert Mugabe vakati iwo the kukura hut was a moment of madness. Where the government ye ZANU PF yaka deploy ama soldier mumatebeleni kuuraya vanhu defenseless people. Pachikaranga ukauraya munhu kwenyu kumashonaland ikoko mukauraya munhu even muna 1947 ngozi yacho inouya kumba yopedza dzinza rese kusvika maripa.
Honorable Ziyambi chipinda itinzwa.
Honorable Khumalo vataura kuti kune vanhu vari innocent vakafa.
Yes.
Panoitika hondo pese rega ndikupei scenario yekusiria inosiririsa vanhu vari kunyanyisa kufa macivilians. Pakaita madissidents. Madissidents acho aitoziva kuti because vapinda musango pachaita macasualty emacivilians. Inini ndiri kuti kutaurirana hakuna kushata. Handisi kuramba izvozvo. But ndiri kuti the context ya zviri kuuya nazvo yekuti inobva yanzi peace and reconciliation yobva yanzi kunofanira kuzoitwa justice kwozodi zvimwe zvataa kuvhura hazvina maturo. Vanhu vanobva vatora mashoko akataurwa nemukuru wenyika yekuti yanga iri moment of madness. It was the moment of madness from both sides. We agreed kuti zvatiri kuita izvi upenzi.
Hondo kana muchiti manga mune hondo handizvo honorable Ziyambi. Kuti kana muchiti hondo kuSyria hurumende iri kurwa neICC yacho iyoyo. Kumatebereland tanga tisina pfutiso. Takangomuka makuseni chete tikaona shoulder to shoulder mabarete redi. Masoja akatirana neKorea vakaunzwa kuno kumatebereland.
Masoja akaenda in response yekuti kune conflict yanga iriko vane vanhu vari kutsvaka.
Vipi Munangaga addressed the people akati iye masoja aya manoti Korea ya maka trainer EDDT mandevere makokorochi anditi saka inini mvunzo wangu ndokuti sei asina kuti North Korea trained soldiers EDDT ma dissident makokorochi takanzi tiri makokorochi izvizvi. We must be eliminated. Go and check the answer to volume 16, comrade. All this is documented.
Ngavambopinde vaZiyambi tipete nyaya yedu vaZiyambi.
Kana pane vanhu vakadzidzisa vanhu unity muno, including the opposition, it's ZANU NSAP.
Avo vanga vari nengo ye ZANU PF va Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yemDC team dare reparamende inomirira Bulawayo East muzvare Tabita Khumalo avanga vari parunare kuBulawayo.
Munhau dzemitambo, totanga nekutarisa zvaitika nhasi munyaya dzenhabvu. Mutambo wePremier Soccer League watambirwa muNyamunga Stadium kuKariba nhasi. ZPC Kariba yakunda Capes United 2-1. Koti mumwe mutambo uchiri pakati uri kutambwa pakati peDynamos neBlack Rhinos muRufaro achiri mangange 0-0.
Vanofarira nhabvu semutambo wekuvaraidza vanoti vanoti vari kukonzera mhirizhonga kumitambo vanofanira kukandwa mujeri kuitira kupedza nyonga-nyonga yanetsa mutambo uyu, kwete kuripisa zvikwata chete. Mutorero wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Veruzhinji havachauya nemhuri dzavo kumitambo yenhabvu yepamusoro-soro yePremier Soccer League nemhaka yekutya mhirizhonga iyo yaramba kupera. Gore rega-rega vePremier Soccer League vari kubvisisa zvikwata mari yakawanda nemhaka yemhosva dzevatsigiri vavo avo vari kukanda zvinokuvadza munhandare. Asi kuripisa zvikwata izvi zvaramba kupedza dambudziko iri. Svondo rapera, mutambo pakati peHighlanders neDynamos wakagumira munzira mushure mekunge vatsigiri veHighlanders vakanda zvinokuvadza munhandare vachigunun'una kuti mutevedzeri wemubati wepembe vaThomas Kusosa vaivasiri kubata basa ravo zvaiva fadza. Aka kave kechipiri gore rino vateviri veBoso vachikanda zvinokuvadza munhandare. Mwedzi wapera, vatambi veShabani Mine vakatadza kubuda munhandare yeBaba Fields iyi mushure mekunge vateviri veBoso ava vakanda zvinokuvadza kuchikwata ichi apo Shabani yakarova Highlanders 1-0. Vanotevera zvemutambo wenhabvu vanoti nyaya iyi haina kunyatsosimudzirwa nekuti chikwata cheShabani Mine chikwata chidiki-diki munhabvu yemuZimbabwe. Kunyange hazvo Highlanders yashevedzwa pamberi pedare rinotonga mhosva muPremier Soccer League nemhaka yezvakaitika svondo rapera, aimbotambira Black Aces Football Club vatedhidzuwa vanoti izvi hazvisi kuzopedza nyonga-nyonga nekuti vari kukonzera mhirizhonga vacho hapana zvavari kuitwa.
Kutongwa kuitwa zvikwata izvi hakuna zvazviri kubatsira nenyaya yekuti vanhu vacho vari kuita mhirizhonga havasi kupiwa macharges. Kuru kunofanirwa kutongwa vacho vari kuita mhirizhonga kwete zvikwata.
Vadzuwa havasi vega mumafungiro aya sezvo vateveri venhabvu vakawanda vari kuti honye dziri kukonzera mhirizhonga mumitambo hadzisi kurwadzikana nekuti zvikwata ndizvo zviri kutongwa nemhaka yemaitiro avo ivo vachisiyiwa vakadaro. Vanoti ivo vamwe vevari kukonzera bongozodzo ava havatombozivikanwa kuzvikwata izvi zvekuti hazvisi nyore kuti vakwanise kutaura navo kuti varegedze maitiro avo. Chokwadi ndechekuti kwave kufanirwa kutorwa matanho makukutu kusati kwakuvara zvakaipisisa kana kufa kwevanhu mudzinhandare dzenhabvu, asi pari zvino vemhuri yenhabvu vakamirira kunzwa kuti vePremier Soccer League vachafambisa sei nyaya yezvakaitika kuBaba Fields Stadium nemusi wechipiri apo Highlanders ichamiswa pamberi pedare regungano renhabvu iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM nasi tiri kutarisa urongwa hwevanhukadzi hwekukurudzirana kuti vanonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Kambonzwisa chete Sean Timber kubva kuna Suleiman Chimbetu tapatasvika kumagumo echirongwa chedu sezongo aidi yapera rikatimbotarisa musoro inawo zvakare.
Vechidiki voshambadzira mabasa avo emaoko pasi pechirongwa cheManicaland Youth Expo kwaMutare.
Amai Joyce Mujuru vodaidzwa kuchitungwisa nemugovera ane vechidiki vebato ravo kuti vatsanangure chibvumirano chavakaita nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai.
Vezvematongerwo enyika votatsurana zvichitevera kusawirirana muparamende pabhiri rekomisheni yerunyararo nekugarisana zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksiyaimina, ntungamiri Nkomo naChris Gande munhau dzechindebele.